kwagara chikoro ndechekutiza vakuru vedava havasi ku havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa healthcare delivery system nyika dzavo. Vanongondezvevarombo iwo vanongoenda kunorapwa kunze kana varwara. Saka kana zvazonyaya kudzimba, vanhu vanozopedzisira vafira kunze ikoko. Mirezi munyika dzavo mune zvipatara, asi hazvina chirimo. Mahealthcare workers acho akaisoenda kare kuBritain kusouth Africa ende hapana zvikwanisiro zvokuti vangarapiwe, havangagone kudada nemahospitari avo emunyika dzavo. Ndo dambudziko ravanaro iro.
Asika ivo vatungamiri ava vakanyorerana yainonzi Abuja Declaration yekuti mari yebudget zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviende kunyaya dzezveutano. Sei zvisiri kuitika izvi?
Hapana political will. Muhana dzavo vakangosaindirana zvekunyeperana zviya zvechikamaradaship zvemaAfrican leaders, asi muhana mavo chaivo chaivo havazvikoshese zvokuti vaise 15% kuhealth. Nyango vakaisa 15% yacho inongopera nokubiwa nayo vanhu vamwechete vanofananga vachitungamirirwa nokugadzira zvipatara zvedu. Saka corruption ndiyo problem. So dambudziko ndere political will hapana.
Totarisawo idzo mari dzinenge dzichishandiswa dzatingati dzevanhu vanobhadhara mitero kana kuti mataxpayers pavanenge vachirapwa kunze uko, hazvitozosiye nyika yamuzvikwereti zvakawanda here?
Ini maonero angu ndeyekutoti izvo mari inoshandiswa nevakuru vedava vachienda kunorapiwa kunze kwenyika, bhajeti yacho kuda yakakura kudarika bhajeti dzenyika the ministry of health venyika yedu seino Zimbabwe. Vanoshandisa more money yekuti dei vaiisa muhealthcare system yedu taiwana zvikwanisiro zvese zvakakwana. Saka taxpayers money iri kungopera ichirapisa vakuru, then imwe vachimora vachida vachiita zvimwe zviri paside zvisimburi zvokurapiwa. Tinozviona izvozvo kumamedical aid evazhinji yakaita sepremier service medical inogara yakabroka, asi vanhu vari kubvisa mari dzavo every time, asi tozviziva kuti dziri kudiwa nevakuru.